Hino mashoko akadzama chaizvo iwawo ndiwo mashoko atinonge tichifungira nyambo dzese kuti mutungamiri wenyika anofanira kunge achitaura zvinhu zvinobatanidza vanhu, zvinhu zvinounza udzamu kwatiri kunyika pavanhu veZimbabwe. Havasiri vasere vega vakaita contribution dzefrago, vazhinji vakaita savana vana Chitepo, vana Hama Dziripi, vana Mukono, vana Mutambamengwe, zvikurukuru vandadomava, those are the core.
Tiri kuona kuti vakaenda kuhondo nguva iyi vanenge vanga vari vechidiki. Zvanga zviri nyore here muchigara mumasango kudaro vagumbo? Zvaifamba sei? Chii chaita kuti muite ushingi hwakadaro nemazera iwayo?
Yanga iri challenge huru, I must say. That's why ndichiti inini ndinofara kana vanhu vachinge vachikwanisa kutaura, zvikuru kuru vatungamiri kana vachinge vachitaura noku recognize vanhu vakaenda kuhondo, because it was really a challenge. Vanhu vazhinji vakaenda kuhondo vanga vari vadiki, vaingotevera zvaitaugwa maredio, mapepa, zvinhu zvinhu zvakadaro. So vouya vojoina, voenda kufotele. Asi kuti kwokutanga vanga vachiuya vari vashoma, but pavakazovuya muna 1973-74 yanga yashata, because vanga vakawandisa ende vanga vasina kuwana chokubata kusvibva batsira. Asi beba yorubatsiro rwatakapiwa nava support groups all over the world, takakwanisa kuti tipe vanhu zvokudha nenhumbi dzekupfeka nokuvatrena. The main thing was really kuti tivatrende vadzokere kuroro vahondo muzimbabwe. And ndo zvakaitika izvo. Saka zvitirinibata hiro seka panapa tinoda kuti tirarire magamba akatisiya, uye kuti tione kuti tingaita here something tichibatsire vanhu, hama dzavanhu ivavo vakashaiki kana vachizikana. But uye kuti ngatiitei zvinhu hedu nenzira inokudzamu kuitira kuti nyango variko vakashaya do yavo ifare rokuti tinenge tichikwanisa kushanda panhu pavo takabatana kwamazimbabwe. Tibvise mweya woruvengo uyu, this idea hatred of each other of Zimbabwe. Tinenge tichiti vana vadiki ngavachitora vachiitazve sovatanya kutizve hautazvi kuti zvimwe ndikamba chaizvo zvirikoti hatirege kupretenda tisava tidinikedzera nyika navanhu kuti tinoda kuti vana vadiki vatonge, asi at the same time tovafanya futi kova neinconsistency and contradiction.
Saka muri kuti apa hazvichafaniri kuita zvekuti vakarwa hondo chete ndo vanofanira kutonga?
No, hatingadaro. Hapana chinhu chakaita zvaitezvo. Mwana weZimbabwe umwe noumwe anosvita kuti atonge kana achigona. Zvikuru zvatinongoda kugara kwakanaka muZimbabwe, vanhu vane rusununguko, vanhu vane freedom, vanhu vane vachikwanisa kuita zvavanoita, ikonomi yedu ichiperfoma, vanhu vakakafa sezvazviriko zvino, vanhu vari kukafa, vanhu vari kutambura nenzara.